vamcheiwa ava vana vemuzukuru vemutapiwe nhau ari kutsvagwa nemapurisa mududhuzi matutu vaunzwa kudare vari muamburenzi vachiperekedzwa nadhokotera wavo sezvo vari kurwara zvekuti havazi kugona kufamba mapurisa adzinga vatori venhau pamwe nehama dzavamucheiwa kuti vasaone zvange zvichiitika kweta ravamucheiwa vanqovani stole vaudza studio 7 kuti mutongi wedare vashepard mujanja vaona vamucheiwa vari muambulensi mavange vari kunze kwedare sezvo vatadza kumuka kuti vapinde mudare
ambulensi yepolisi yauya ikamutakura akaenda nachiremba wake because mukomana akakwara akakwara chaizvo vatocomplya necourt order yehigh court which is a good sign but still there is an investigation that needs to be done the investigation dzacho hapana chinonetsa pamapurisa anogona kuziva kuti chii chakaitika
vastole vashora kudzingwa kwaitwa vatapi venhau pamwe nehama dzavamucheiwa nemapurisa vachiti izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kunyara nezvakaitika vastole vati mushure mekudzorwa kumba zvisina tsananguro inonyatsonzwisisika kwavamucheiwa nemusi wemugovera vakabva vanomhanara kumapurisa kuti vamucheiwa vaive vapambwa
paakawanikwa takaenda kupolisi kuQueens Park kunoisa ripoti yekidnapping ikatorwa pasi hama dzimwe dzikauya dzikatorwa mastatements maonero edu ndeyekuti mainvestigations are ongoing hatifungi kuti angatora nguva yakareba because zvinotozikanwa kuti zvakafamba sei
vamucheiwa vari muchipatara kubvira musi wesvondo vane mavanga mumuviri wose uye zvinonzi itsvo dzavo dzakakuvara sezvo zvichifungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura gwaro ranyorwa nhasi nachiremba rinotsanangura kukuvara kwakaita vamucheiwa raiswa padande mutande retwitter rinotsinhira kuti itsvo dzavo dzakakuvadzwa uye murwere haafanirwi kubuditswa muchipatara gwaro iri rinotiwo vave munhu ave kuratidza kuti akavhiringika pfungwa dzake kuburikidza nekukuvadzwa kwavakaitwa kana kuti post-traumatic stress disorder vastole vati havasati vaudzwa zvekuita nemhuri yavamucheiwa asi vati pane mukana wekuti vakwire kudare rehigh court kuitira kuti vamucheiwa vabhadharwe uye vakavakuvadza vamiswe pamberi pematare edzimhosva vamucheiwa vakasungwa svondo rapera asi vasingazivikanwe kuti varipi izvo zvakazopa gweta ravo kuti riise chikumbiro chekumanikidza zviri pamutemo mapurisa kuti auye navo kudare kana kuti habeas corpus Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa adzinga vatori venhau pasvika ambulensi yanga yakatakura vamucheiwa vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushushikana zvikuru nekupambwa nekushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vakawanda munyika kunyanya vanopikisa hurumende gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadoug coltart vanyora patwitter yavo kuti zvinhu zviri kuitwa kuvanhu vakaita savamucheiwa nevamwe ndizvo zviri kupa kuti vakurudzire nyika dzepasi rose kuti dzipindire pane zviri kuitika muzimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamunangagwa vanofanirwa kunge vashora zvakadzama kupambwa nekutochwa kuri kuitwa vanhu munyika pamashoko avataura paurongwa hwestate of the nation address ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai musengi.